Vakomana vakamhanya chaizvo zvakanaka ende mahits avo emasemifinal abuda achamhanywa mangwana. Yekutanga inenge iri kuona 10:08 manheru 7 August 2024 and mukomana wedu Makanaka Ishe charamba ndoo mugurupu raachange ari kumhanya na 10:08. Mugurupu mune wekuSweden anoitwa iye Elandson, mune wekuCanada anoitwa Brown, muna iye charamba ari kunge ari imomo, kwozouyawo Joshua Hartman wekuGermany, Noah Lyles wekuUnited States of America, Desalu wekuItaly, muchizopedzisira muna Thomas wa uyo anobva kuJapan. Tichitarisa rinoteera rachona richamhanywa na 10:08 manheru 7 August 2024. Mugurupu mune wekuNigeria Onozukire, Canada muna Rodney, South Africa muna Van Niekerk, Italy muna Toto, Belgium muna Fanabola, Natapiwa naShemakara Undomari, USA yakamirirwa na Knighton uye Brazil ina Koreo. So ndovanhu vari kumhanya mangwana vachamhanya nevakomana vedu vachikwidzana navo kuti tione kuti vachabudira here vakomana kupinda mufinal. Tiri kuvanamatira, tiri kuvaencourage, tiri kukumbira nyika yese kuti inge ichiisawo minamato yavo, tichitaura zvakanaka nezvevakomana vabazi pamagurupu pedu pamasocial media vavadi kuti vange vachikwanisa kumirira nyika vachibudisa the best yatinoti the best yavo.
Tichitarisa mujawo uyu we 200 meters, Makanaka charamba Natapiwa Makarau vanofanira kubuda sei mumasemifinals umu kuti vapinde mumafinals?
Semitemo yekumhanya kwazvainoreva zvikureva kuti mumahit avari ava vakomana vanofanira kuita number 1 kana number 2, uyezve vaviri vari muich hit vanenge vaita number 1 number 2 ndovanoprogressa kuenda kumafinal. Pamusoro pezvo pachazotorwa the next vaviri vari fastest qualification iyi, vanoadvanzawo zvakare kufinal. So pane mukana zvakare wekuti nyange ukatadza kuita number 1 number 2 asi ukamhanya nguva shoma kudarika vamwe vese, waitako number 3 whatever number pane dzimwe number, asi uri nge wamhanya zvine time iri pamberi kudarika vamwe vese vasara pa 1 and 2 yatataura pamusoro, unenge uchizoendawo uri mumwe vaviri vanenge vachienda kumberi.